Inano rakanaka rinopedza musangano wakakokera mwedzi wapera weAfrica America Summit kuti vaida kuedza kuumba ukama kati kwenyika dzemuAfrica neAmerica.
Tinoona kuti amai Yellen Paris zvino vari muSouth Africa umo vari kutarisirwa kusangana nevana muzvina bhizimisi uyezve nemutungamiri weSouth Africa vasiru Ramaphosa. Munoona pane zvichabuda here uyezve Zimbabwe ingawanawo chii kubva pamusangano uyu?
Ndinoona kuti nyaya dzekuda kuvandudzwa kudyidzana panyaya dzekutengesera hatikati yavisa tichaona kuti mune nyika dzakaita seZimbabwe neZambia tirikuwanikwa tava nezvinhu zvinodiwa mukugadzira mabhatiri emagadget anoshandisiwa zvinhu zvakaita semitiyamuzvi chakaita chemova. South Africawo hupfumi hwayo hwakati kurei. Zimbabwe inokwanisa kubhenefita, ndinofunga kuti vaRamaphosa vataita chikumbiro chiya chekuti dai matano ezvirango zveupfumi abvinzwa, vataita chikumbiro ichocho kuAmerica. Ndinovimba kutiwo vaRamaphosa pakuita chikumbiro ichocho kuAmerica vari kuendesawo chikumbiro kuZimbabwe kuti dai taitawo zvinoita kuti zvirango zveupfumi zviitwe. Takafanirawo nekuisa tsunga vanhu kwemazuva mazana maviri vachinyiwa bheyo. Ndinofungidzira kuti zvinhu zvakadaro kutangwa zvinokwanisa kuzobatsira Zimbabwe mune ramangwana, kuri kutiwo vaRamaphosa pavanokurudzira kudzidziswa kwezvirango vanenge vachizokurudzirawo nyika yeZimbabwe kuti inge ichiitawo zvinhu zvinoita kuti zvirango zvachinga zvinge zviri nyore kubvisa.
Tinoona zvakare America iri kuzivisa kuti Ambassador Linda Thomas Greenfield vachange vari kuwanikwa ivo vari nhumwa yechipiri iri kuenda zvakare kuAfrica kubva mangwana, vari kuenda kuGhana, kuMozambique nekuKenya. Munoona sei izvi?
Inoratidza da kusimbaradza ukama pakati peAfrica neAmerica. Asi kunyenyeredzwa kweZimbabwe kunoratidzawo kuti pachine basa rinofanira kuitwa panyaya dzekuumbiridza ukama hweZimbabwe neAmerica.